Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina gumi guru 10, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoti iri kuedza kuronga kuwanisa zvizvarwa zvenyika zviri kunze magwaro. Vamwe varwere muguta reBulawayo vanoti vari kutadza kuwana rubatsiro muzvipatara zvehurumende sezvo vana chiremba vadiki vasiri kuenda kumabasa. Tichanzwawo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yeParamende inoona nezvokudzidzana nedzimwe nyika inoti svondo rinouya iri kuita misangano nevanyori vakuru vemapazi anoona nezvokudzidzana nedzimwe nyika pamwe nerinoona nezvemukati menyika kuti varonge mashanduro avangaite mukuwanisa zvizvarwa zvenyika zviri kunze magwaro. Sachigaro vekomiti iyi vakandi nesparadza veZANU-PF vanoti hurumende ine urongwa hwekuwanisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze magwaro anosanganisa ekuberekwa, ekushaya pamwe neekufambisa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaparadza.
Svondo rinouya chairo ndiri kutoita musangano mukuru wemapermanent secretary weHome Affairs napermanent secretary kuti tiwirirane kuti totanga neti. President vakatozvibvuma, maministers vedu vakatozvibvuma zvese izvi kuti tofanira kunopa magwaro kuvana vedu vari kunze kwenyika, kutanga nekuSouth Africa tozoenda kuLondon, tozoenda kuWashington tivape. Nokuti muconstitution medu munoti munovabvumira kuti vaite inonzi dual citizenship, nokuti kune vakawanda vana vakazvarirwa ikoko, vamwe vari kugara ikoko vane mapermanent residence vasisina zvitupa kana zvakarasika, kana kuti vane mapassport akaexpire vanenge vachida kuti zvinhu zvavo tivagadzirire. Saka izvi tiri kutanga ivo mugore riri kuteera rinei. Tichazotoita nyaya yacho mubhajeti ratiriita muna December munomu, tobva tazviita mubhajeti kuitira kuti tifambe nenyaya iyi.
Vana veZimbabwe vakawanda munyika dzavagere, vamwe vacho vanga vachingonetseka kuti vanga vachimutsiridza kana magwara avo chaiwo akaita semapassport nezvimwe zvichinzi munhu anofanira kunge achienda kumusha. Ndezvimwe zvamunee muchizorerutsa here izvi?
Ndo zvimwe zvatinenge taakutogadzirisa izvozvo zvokuti toita stay, toti endesai mapassports enyu apera kuenda kumaembassy, ouya nediplomatic bag kuno kuHarare, auya nediplomatic bag kuno kuHarare okurumidza kuitwa odzokera nediplomatic bag, kana kuti munhu wekuregister general's office vekuHome Affairs vanoenda kunogarira kumaembassy yedu, zvatakamboita kuKenya zvekunoregista vanhu zvokuti tinotuma timu yoenda kunogara kana kuSouth Africa kuJohannesburg, kana totinogara kumwedzi wese. Munhu wese anenge aida kutora chitupa, munhu wese anoda kutora pasipoti, munhu wese anoda kutora birth certificate, anoda kutora death certificate, anoda gwaro ripi zvaro raanoda kutora ange achitora ipapo paembassy panguva iyi yatinenge tataura iyo. Imwezve vanhu vacho takuda kuti vachinogarira ikoko, saka ndozvimwe zvatiri kutaura izvozvo kuti zvinofamba ndezvipi.
Imwe nyaya yeonarebho paradza inonetsa ndeyekuti vamwe vari kuti hapana kujeka panyaya yedual citizenship asi pamuromo ichitaurwa nyaya iyoyo.
Ko ndiyani ambozvizama zvikanzi hazvisi kuita? Ndiro dambudziko ratinaro muZimbabwe, tinozviurayira nyika yedu nekunyeperana. Iye zvino ndini ndiri kutaura ka kuti dual citizenship, saka tanye pachi tiri kuda kuti tikupe, hatikubvunze. Hautombobvunzwa kunzi une citizen yekuAmerica here, citizenship? Aiwa, uri muZimbabweni, baba vako muZimbabweni, baba vababa vako muZimbabweni. Tapedza wopuwa chitupa chako, wopuwa birth certificate rako, zvapera pasipoti yako yeZimbabwe kana uchida zvapera. Zvikunyeperana ndokunokanganisa Zimbabwe. Social media yakuvadza nyika vanhu vachinyeperana, and tivake nyika nenyaya iyo yekunyepa.
Humbo hupi hwamunenge muchitarisa kuti munge muchibatsira munhu anenge ati ari kuda magwaro?
Ndeyekuti baba vake kana kuti baba vababa vake muZimbabweni here? Chete ndo purufu inenge ichidiwa. Chete kana iwewo ukazvarwa muZimbabwe ukazonokurira kuAmerica ndizvozvo, ukangopruva chete kuti ndakazvarirwa, birth certificate rako rinotaura kuti wakazvarwa kumbuya nehande here kana kuti wakazvarwa kupi, hazvinoitezvo. Chero une dzinde rine chokuita neZimbabwe dzinde rako tinokupa magware kuZimbabwe.
Makabenga mchitenderera mchisangana nevana veZimbabwe mazuva apfuura, zvii zvikuru zvamakawanawo zvamakanzwa kune vana veZimbabwe vari kunze kwenyika?
Vana veZimbabwe chavanoda yanga iri nyaya yekuda kuvhota kekutanga, kechipiri magwaro andataura, kechitatu kuti kwedzedu tiri kunzwa kunzi dzinogona kutorwa nereserve bandi, dzinogona kutorwa negovernment. Ndo dzimwe nyaya vachiteerera kusocial media. Taivaudza kuti hakuna zvakadaro, mari dzenyu ukatumira mari dziri sefi. Asi chatanga tichikumbirisa ndechekuti mari idzi ngadziuye mugwara rakanaka, kuitira kuti muitewo mabhizinisi vanhu vari kunze uko, tisumudzire nyika tese.
Ava vanga vari sachigaro ekomiti yeparamende inoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika, vakindness paradza vezanu PF vari parunhare muHarare. Vamwe varwere muguta reBulawayo vanoti vari kutadza kuwana rubatsiro muzvipatara zvehurumende, sezvo vana chiremba vadiki vasiri kuenda kubasa vachiti havana zvikwanisiro zvinosanganisa mari dzekufamba kuenda kubasa. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wekumaruva ikunyamandlovu mumatoelden north varoja moyo vakaiswa chubhu inobatsira kuti vakwanise kurasa mvura, asi chubhu iyi inonzi haichashande zvakanaka. Vamoyo vanoti vange vachifanirwa kuonekwa nana chiremba pamupindo hospital, asi vatadza sezvo vana chiremba vakawanda vasiri pabasa.
Ari kunditaurira kuti ndiuye mangwana nditore sikani, so ndakamerera ikoko kuti nditore sikani madokta. Hakuna dokta ari kupinda kumahodhi sedokta, ndivo manesi nemamediki.
Vamoyo nemumwe wevarwere vakawanda vari kutadza kubatsirwa panguva yakafanira nekuda kwekusaenda kumabasa kwana chiremba, vachiti havana mari dzinovakwanira. Mukuru wechipatara chemupilo vaLeonard Mabandi vabvuma kuti vana chiremba vadiki havazi kuuya kubasa, asi vanoti chipatara chavo chiri kuedza nepachinogona napo kuti chibatsire varwere.
Vana chiremba vechidiki vasati vadzoka kubasa, tine vashoma varipo. Makunza kutenzi vatenderana kuti nana chiremba vamwe varipo vachaita strategy yekuti tikwanise kubatsira vanenge vari critical.
Pakuti vanofunge nepamusoro pekusaenda kubasa kwana chiremba, vamoyo vanoti izvi zviri kuomesera varwere vakaita saivo nevamwe, asi vanotiwo vana chiremba havangashandi vasingapiwe mugove wakafanira.
Nyaya madokta aitaureri nenyaya kuti kupfa isusu, tiri kuzichemera isusu, tiri kurwara, hapana zvokuti tingataura tiite sei. Vanhu vari kushanda, vari kushanda mari zvavo, havashandi kuti vari mabhandindi kana vasingati havati, hatipindiri ipapo.
Vana chiremba pachavo vanoti havazi kuramwa mabasa, asi kuti havazi kukwanisa kuenda kubasa nekuda kwekuti mari yavanopiwa haichakwani kuti vaite zvavanotarisirwa. Mumwe chiremba akangoda kuzvidoma nezita rekuti Eric anoti mari yemihoro pamwe nemwe mari yavanopiwa inosanganisira yekufambisa uye yekubhadhara pekugara yave shoma zvekuti hazvigoni kuti vana chiremba vakwanise kuenda kubasa zuva nezuva.
Isusu vana chiremba izvizvi mari yavari kuwana for basic salary vari kuwana $400. Government inotipa allowance ye $100 for transport. Uyezve housing allowance is just 250 bond, and for a basic room for most of us who stay near town is about 500 to 700. Saka pazvinhu zvese izvozvi mari yacho haichanyanyokwani stereki.
Vakambove nhengo yekomiti yesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Manjonjo vanotiwo vana chiremba havazi kuramwa mabasa, asi kuti havazi kukwanisa kuenda kubasa. Dr. Manjonjo vanoti danho rehurumende rekuenda kumatare senzira yekumanikidza vana chiremba kuti vadzoke pabasa haribatsiri, sezvo risingagadzirisi dambudziko rekushaya mari kwavari kuita yekuti vaende kubasa. Dr. Manjonjo vanoti veruzhinji vanotarisira kuti kana varwara vabatsirwe nana chiremba nenzira yakafanira, asi vanoti nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi munyika izvi hazvigoneki. Vanoti zvakakosha kuti hurumende ikoshese zveutano munyika, vachiti kuita izvi kunogona kubatsira kupedza matambudziko ave nenguva achiitika munyaya dzezveutano. Kurukota rezveutano vaobedaya moyo vanoti hurumende yakawedzera mari dzaana chiremba nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana nekudaro vanofanirwa kudzokera kubasa. Vamoyo vakati vana chiremba ava vaifanirwa kudzokera kubasa nemusi wemuvhuro asi havana kutevedzera kurudziro yavakaita. Hurumende kuburikidza neHealth Services Board yakaisa nyaya iyi kuLabor Court ichida kuti kusaenda kumabasa kuri kuitwa navana chiremba kunzi nendare hakuzi pamutemo. Dare iri riri kutarisirwa kupa mutongo wavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinogara muSouth Africa kusanganisira zveZimbabwe zviri kuratidzira pamahofisi esangano reUnited Nations High Commission for Refugees kana kuti UNHCR zvichiti hazvisi kubatwa zvakanaka nehurumende yeSouth Africa. Mo Blessing Munjoma anoti panyaya iyi.
Vanhu vanopfuura mazana mashanu vari kuratidzira vachiti UNHRC iri kutadza kuita basa rayo nemazvo rekuchengetedza kodzero dzavo muSouth Africa. Mumwe weavo vari kuratidzira vaHilary Mugari vaudza Studio 7 kuti vanhu vavari kuratidzira navo vanobva kunyika dzinoti Democratic Republic of Congo, Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Zambia, Cameroon, Nigeria, Bangladesh, Somalia neEthiopia.
Pano pane vanhu vakawanda vanopfuura kuma 500 nekunyika dzakasiyana-siyana dzinoti Malawi, Zambia, Mozambique, DRC kusvika kunana Bangladesh. Tine maSomalians ari pano asiri kukwanisa kubatsirwa. Vasiri kukwanisa kugara muno zvakare nekuda kwekushungurudzwa nekuurayiwa kuitwa maforena muSouth Africa.
Vamugari vanoti South Africa haichagariki nekuda kwekuti zvizvarwa zvayo haziremekedzi kodzero dzeve kunze kwenyika iyi. Nokudaro vanoti vanoda kuti UNHCR ivape gwaro rekuvatsigira kuti vagone kuenda kunoita zvidzidzo zvavo kuCanada.
Ndakauya kuSouth Africa ndichizopotera mushure meunge ndatiza kuZimbabwe ndichika kuurayiwa. Tauya kuno vanhu vekuSouth Africa havachadi maforena, vari kutiuraya, vari kutirova, vari kutipisa tiri vapenyu. Tauya kuzotsvaga rubatsiro kuUnited Nations Human Rights Commission kuti vatibatsire, asi havasi kukwanisa kutibatsira. Hapana zvavari kuita. Ukauya pano uchida kubatsirwa, vanoburuka pasi voramba kupa interview, wotanga wafona kuPretoria wobhuke interview. Ukafona kuPretoria havadaire foni. Ndakaita 6 months ndichifona vasingadaire foni, ndobva wazodaira ndobva ndaitwa interview imwe chete.
Vamugari vanoti ivo nevamwe vavo havasi kuzomira kuratidzira uku kudzamara UNHCR yatambira zvichemo zvavo.
Tikuti hatisi kubva pano kusvika UN yatibatsira, yatiendesa kunyika dzatiri kufanirwa kunogara dzinenge dziri sesha. VeUN wo vari kuti vari kuda kutiita integration kuti vatiise kune dzimwe nzvimbo dziri muSouth Africa, asi tikuti hapana nzvimbo iri muSouth Africa yakasunungurwa kugara panguva inoiyi nekuti vagari vemuSouth Africa havachadi maforena, vari kuti kuvatorera mabasa.
Murwiri wekodzero dzavanhu Muzvare Tendai Biza vanoti UNHCR iri kutadza kuyamura mhuri dzekune dzimwe nyika kana dzasangana nematambudziko. Muzvare Sakile Nyoni vanotiwo dai sangano reUNHCR nebazi remuSouth Africa ravayamura nemagwaro ekuti vana vavo vakwanise kuenda kuzvikoro zviri muSouth Africa. Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanotiwo sangano reUNHCR ragara risina hanya nekushungurudzwa kwemhuri yeZimbabwe.
Ishoko rechokwadi. Zvino zvakangogara zvichiitika. Bodhi basa rayo ndorokungodla mari, but kubatsira vanhu chaiko chaiko zvikuru maZimbabwenzi hapana chatinoona. Ukatarisa basa rayo rimwe nderokuti zvizvabwa zvedzimwe nyika zvakaita samaZimbabweni kana vachinge vagara parefuge muno muSouth Africa vaendeswe kune dzimwe nyika, vanobvisa maZimbabweni vachiendesa maSomalis nevamwe. Ukatarira nyaya yezenofobia nokurohwa nokushungurudzwa kwamaZimbabwenzi muno muSouth Africa nezvimwe zvizvagwa dzedzimwe nyika, havana kana shoko ravanotaura kana kuti chavanoita chinohwikwa. Unotowa maorganization akaita sana Gift of the Givers ariwo ava kupindira achipa vanhu pokuvata nezvokurya.
Vashumba vanoti UNHCR inosungirwa kuonekwa ichipindira munyaya dzekurohwa pamwe nekushungurudzwa kwemhuri dzekune dzimwe nyika muSouth Africa kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe. Studio 7 haina kukwanisa kutaura namai Shana Calabrine veUNHCR muSouth Africa kuti vanzwe divi resangano ravo panyaya iyi. Kuratidzira uku kuri kukokerwa nesangano reWestern Cape Refugees Community. Sondo rapera vatungamiriri veSouth Africa neNigeria vaCyril Ramaphosa navaMuhammad Buhari vakaita musangano muSouth Africa wekuzeya nyaya dzekushungurudzwa kwezvizarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa. Pamusangano uyu vaviri ava vakabvumirana kuti nyika dzavo dzichashanda pamwe chete mukuona kuti kodzero dzeavo vanobva kudzimwe nyika dzaremekedzwa nehurumende yeSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 ndiri mu South Africa. Dini Mo Blessing Munjoma.
Chombo chitarisa zviri mumapepa nawo anasi. NewZimbabwe.com inoti vashandi veZimpost varamwa mabasa vakafora mberi kweMain Post Office muHarare vachiti vanoda mihoro yavo uye vacharamwa mabasa kusvika hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. MuNewsday mune nyaya pamusoro peZimbabwe Heads of Christian Denominations iyo iri kukurudzira kuti mapato ezvematongerwo enyika pamwe chete nesarudzo zvimbomiswa kwemakore manomwe. ZimLive.com inoti mushure mokumanikidzwa nevamwe vanachiremba, University of Zimbabwe yadzora pabasa vanachiremba vaviri vayakange ivatanda. MuDaily News vemakereke vari kukurudzira zvakasimba kuti paitwe nhaurirano pakati pemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa. Muchikamu chino tiri kushadza vatereri kuti vataure zvavanofunga vega.
Magadigo na mkuma joka kani miri na vangu wazi wa Studio 7. Eishi indi na dausimbi sawa na veshandu kukutinga trembe itaka shinga nguwa edu yusunungu ya kusuika. Na kutindo tenda paka tambura wanawe Israele mkumba choka. Nguwa ya iwa na waka tambura paka tiziri na ande mati zisira kunyika ya ikipikiru wa ya ijipite ya itaka kurira. Sakafana nenguwa ya tiri ni ya Emerson Mnangagwa ya kutambura kwa tripita ya kuche malu zanga ziri na nipa nguwa ya mkabu. Saka ndotenda watipavipanezi wa sozo kanyo kwa Bible hapana patisina kusangana napo. Gorere mashu takajika mashu ziya zino jara 92 tika pinda pana 2002 bali tikajika tika suka pana 2017 tikajika zvihuru. Saka panguwa ya tiri nei vanavashanu kwa yamiriwa tichipinda mukenan ndi msaka ngama kutitaka vanawe imi Israel wakasuka pa kutambura kwe 40 years vashingo tambura wakazusununguka after 40 years. Saka parizi ni 40 years zidu za wakukwana. Saka ndoti nga tirambe itaka tsunga. Hakuna kwa shenda. Nguwa hidi eshandu kwa wakushika. Wanawe eshandu kunga tirambe itaka tsunga. Saka Emerson Mnangagwa zirupi charamba haripo kusuka mna 2030. Desha hakeni mure kumba kwa wezi. Ndatenda.
Ndi nanzi Mr. George ndiri mu Zimbabwe. Iji wakundikana kutunga nyika dayangu kuma agasia kutu ya agasita sekuso mukirwa mberugu ni mauto kana narishi njirwanu nengu za kutambuza anu za kuwara tanzu wakuna perezi dayangu za ziru kutawara Yesu.
Kwa zwai washamari Studio 7 anamukoma tanono kawande anamukoma jonga. Inya yangu dinemu inya yangu ya ndinayo amusono pe huru mende nedano rairu kuzama kutura rekuye ndisa wana chiremba nalikura mama baka nikuda wikutu wari kuchema nikuti maria wari kupuwa ishoma nindu nasa kutu huru mende ya pererwa nyo kupererwa ukoko no mwana ukachema baba mbudise nyoka kutinyarara ujifundu vila mwana ninyoka mwana unofungwa chitunu nyarara eri ya nazichinke zakada urumende ya pererwa ndo shamini munyu ya etaura ya ere kutishawa rwale shamini munyu aiwa azisha ndiba zahari kita wa iji urumende shawe isho shataza ukadira zinu muZimbabwe wanwaru kuchema wanwaru waru wadziwa ni namu na para zila mkatime njika zwangwe kuno kukwaturu kubatu wa unafta tukishunguru dhikuwa Zimbabwe ya cha inaki Azimboti kutonga kwaro, ndo kutonga kwaro yoko kwaneta mamuna ngagwa. Zaoma, shuga, ijazu kutengeka, mota, ijazu kukwirika kumushoko, zuza dhula kumushoko. Aiwa, mamuna ngagwa, ngawada nzimbana ujidiku, wachamiza, waite nawezano, njiga yende mberi, wano watambura. Zinga iti zao, zauza kutosungisa, kutosungisa madokuta. Kukuzama mizi, zikuti watawale nao. Wawa pesa wali kudawa zoke kumabasa. Mana mawedu wali kushuki kwa hawana anurapa wali kurwara kuzipatala. Kuna madoku taiva wali kufela hoji pesa zini mari zekuto badrama loya. Zekuto amirire panda wizo zezi. Zekuto te marie wali to yende sa kumadoku ta. Aywa anda tenda zangu wana mkoma tatono kawande. Nini sisko ye nurike. Ipano pa Cape Town.
Mangwana ni mangwana ni wajamari restu dezeveni. Mwosi ni uwandu kwenye ni basa la mneita Taka kura cha hizo Na angoa na mashoka la wanda Mashoka angoa na yukuna amna angara wakutizo Kupadu ya daya amna angara wakutibakiri hawa Nemu ya wakudinga wakutibabla wapachigaro Amna angara wakutibakiri wanemu ya wangari Wasuduru ka wapachigaro utawasu kumvistiza Habana azizibo za chosi Na wanechigaro ya waka garaji Chigaro jino fana kupuwa muno kakozira Kwetu wa muna kakwa wana kuzira wakara wa hita. Atambra wanawe Zimbabwe. Manika zesi. Patiri. Wana Zimbabwe harukuta amba wana kudaka muna angaro. Tembo chima jitu mkabi. Mkabi. Ah. Mkabi watu wanani. Uyu muna haiti. Chose. Dati batira wa aba kachigaro. So kwadi. Kasi ya maguri anda zunu. Zero zuwa ya rewa kumana. Nga wanyika ya kupi ya jabuka famba basura za kuna nyika kata Zimbabwe. Nuku zamu tengu juro zuwa. Pandura wa mazi mba tivantivye vwele. Toji wa vuzo omi zeresu. Aba kumana kanga karwa dziwa izvo aba muna kanga kanga vadzi pachikara apinda ako mumwe munhu kana asingati tichamisa apinda ngapa apinda ako mumwe munhu avo bva muzani pepa mungati akungwa dziri nani kaza muna kanga wai 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 ai wai wai tambora zvina muna kanga wai a
Hello makasimvere muri dzeZimbabwe ai ndongoti kuna president avade vambosiye wechimuti vambopoka vamwe vakundikana vachagone hapana chavakambochinja I gonye rakachinja musoro chete tsera imwe chete vamwe chete vanhu tese munini zvavakatiitira zvinezvi hey vanhu vatambura kuZimbabwe mutaura wangu ndiri kuSouth Africa
makadimo sepano vateereri vestudio 7 nevashamarari vestudio 7 mose ndokukwazisai zita rangu ndonzi Melody Makasa ndiri kuSouth Africa kuPretoria uko ndokwandiri ndoda kubvunzawo kune vamwe vakateerera Studio 7 tinoziva kuti kune vano vari pautongo vanenge vakateerera Studio 7 toda kubvunza kuti ko muri kuonawo sei nezviri kuitika munyika medu muZimbabwe zvinhu zviri kungokwira everyday izvozvi tiri kungozoone hama dzedu pamawhatsapp kuti zvinhu zvorwadza kuno hatina kana kuti pulani unopiwa pei yako asi pei yako haina chairi kutenga ndokumbira kuti vari kumapato akasiyano mazanu pf atibatsirevo kuona kuti nyika tose tiri kuomerwa isu takavhotira edu opposition tiri kungotambura tozviona asi kuti hapano zvingaitwa nemutungamiriwo wedu nekuti vagarwawo vari kurambira nechigaro saka opposition totokumbira mudzi womukuru wenyu aitewo kwazvo ndozvoga zvandoda kutaura
ava vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America yatora varwi vechiBritish vaviri vange vachishanda neIslamic State vange vari muhusungwa vachichengetwa mujeri rinochengetedzwa nevarwi vemakurds kumaudza nyemba kweSyria. Varwi ava ndevamwe vevarwi vanopfurikidza mwero vana. Vanonzi vakadimbura misoro yevatori venhau vekuAmerica vachitungamirirwa nemurwi ainzi Jihad John. Sangano reInternational Committee of the Red Cross rinoti munyika dzepasi pose mavanoshanda hakuna nyika ine vanhu vakatsakatika kupfuura Nigeria. Vanhu vanoita zviuru makumi maviri nevaviri vemuNigeria vanonzi havasi kuzikanwa kwavari pamusoro pekurwiswa nehurumende kuri kuitwa nevarwi vanopfurukidza mwero veBoko Haram. Full time Paul Matavire sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Hurumende inoti iri kuedza kuronga kuwanisa zvizvarwa zvenyika zviri kunze magwaro. Vamwe varwere muguta reBulawayo vanoti vari kutadza kuwana rubatsiro muzvipatara zvehurumende sezvo vana chiremba vadiki vasiri kuenda kumabasa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.